Imwe mhuri yakashungurudzwa inogara kuBanget inoti kusvika pari zvino haina kana kumbowana rubatsiro kubva kuhurumende kanawo kubato rayo zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa misha pamwe nepfuma yavo munguva yemhirizhonga yezvematongerwo enyika muna 2008. Studio 7 yakavhakachira mhuri iyi makore gumi apera apo vaColin Matimagau nemudzimai wavo Violet nemwana wavo Nigel. Mhuri iyi yakapambwa ndokushungurudzwa kwemwedzi miviri hama neshamwari dzisingazive kuti vaive kupi. Vakazochengetedzwa zvave kuzivikanwa kuchikurubhi kwemwedzi misere vasati vatongwa. Vamutemagau vanoti kushandiswa kweimba yavo sepanogara munhu aitipidza vaIgnatius Tshombo musarudzo zvimwe zvakaita kuti vapambwe nekushungurudzwa.
Munombange zimbano yainge zimbano hakuna kandidate yaikwanisa kupondesa munhu but I use my house number and ndichitora munhu wokuchinoi kuchiba ndikutora kurojara kupondesa ki iti ndichomba pindi uncondested ndakondesesa nupi nimwe munhu asingazvika ndinyorisa zita remba yangu ndatoya wabeti musi chii.
Vamutemagau vanoti chinovarwadza zvakanyanya ndechekuti panotaurwa nyaya yevanhu vakashungurudzwa ivo nemhuri yavo havarangarirwe uye vainge vasingapiwe zvinhu zvaipiwa mhuri idzi nekuda kweuori.
Amevictim kana is right now kana vava kusadzwa navari mavictim handiyapiyemea yapo dzidzatakurowana ndari nenyuchi chinhu yaalidhai.
Mudzimai wavamutemagau amai Violet Mutemagau vanoti mwana wavo uyo akapinda mujere aine gore nemwedzi misere anofanirwa kurangarirwa segamba rinorwira kodzero dzevanhu.
Anofanira kurangarirwa kuti kuamba chikutaura nasitei vamwe vanhu vatongonzwa chinonzi mindini hatina kutaura izvi nemashizha bateri chese chizvinhu saka iye naijewa kukura kuti atozviziva zvakaitika zvisi hakuna chamuzivanga zvese atozviziva kuti takazofungwa tikazodai tikadai tinenge pachingorangarirwa vamwe ipapa anenge achitaurwa nezvevamwe ipapa anofanira kutaurwa nezvake.
Vanoti imba yavo yakaputswa asi nanhasi haina kugadziriswa kunyange pachinzi pane ruyamuro rwakauya.
Chakapa imba ita yakona nairanga chitambura ndichipinda mumba nhasi mvura ega sei yopinda mumba saka yatodzonzisa kuti zvinhu zvachona izvi zvinenge zvinonakira vanhu zvisinganakiri vanhu nekuti takazvitarisisa kunoto vakaitwa purogiramu yaiva vafamba vachivakira vanhu zvinhu but vanosvikanisanapo vanhu vavo zvinokushamisa kuti tinoti pamwe chete here kana kuti.
Imwe mhuri yakapinda musekwende yekupambwa mugore ra2008 imhuri yekwachinanzavana amai Consilia Chinanzavana avanomirira madzimai muparamende mudunhu remashonaland west nemurume wavo vaEmmanuel Chinanzavana vamwe vevanhu vapfumbamwe vakapambwa kuBange. Amai Chinanzavana inhengo inoona nezvokuyamurwa kwevanenge varohwa kana kuputirwa midziyo nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vanoti vakaumba bazi reMDC Veterans Association iro rinopema kuti riyamure vose vane zvinetswa. Amai Chinanzavana vanoti vakavakira dzimba kune avo vakaputirwa dzimba uye vari kuendesa vana nherera dzebato ravo kuzvikoro. Gweta guru vaDavid Coates vanoti chinhu chinoshamisa ndechekuti vanhu vashoma ndivo vanotaurwa nezvavo zvakanyanya kudarika vamwe. VaCoates vanoti vanhu vakawanda vakatsakatika mushure nekutorwa zvokusimba mudzimba dzavo pakati peusiku kunyanya nguva yebhukura hundi. VaCoates vanoti hurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yainge yakafanana neyavaIan Douglas Smith sezvo vanhu vakawanda vakatsakatika muutongi hwavo. Munhu anozivikanwa zvakanyanya akanyangarika munguva yeutongi hwavasmith ndivaEdson Sithole avo vakapambwa pahotera yeambasada muHarare. Ndakamirira Studio 7 kuBanget ndini Arthur Chigoriwa.